Dutu mpengo iri rato pinda munzvimbo dzemuZimbabwe kunana Masvingo kunana Mwenezi uko neBridge takuona kuti rato pinda ndokutarisa mufananidzo mutsva uri kunyatsoratidza kuti aiwa ranyatsopinda manje zvakare zvokuti ikoko ndofunga hakuna chakanaka mvura inofanirwa kunge ichinaya chaizvo nemhepo inenge yakati simbei asi chandingade kuzivisa mhuri yeZimbabwe ndechekuti dutu iri remhepo nemvura yakawanda rinenge raakupera simba kana raamunyika zvakasiyana maitiro aro parinenge riri muMozambique chanewo vazhinji makanzwa kunge zvakaitika kuguta rekuMozambique rinonzi iNhambane rakawanda mvura yakawanda chaizvo nemhepo saka dutu iri pariri kuenda muZimbabwe sekutaura kwataita kuti rinenge raakupera simba ende kuti kutarisa zvakare kuti richaramba richipera simba asi zvisinei izvo mvura yakawanda tinenge tichiitarisira zvinorisira kuti mafashamo emvura anogona kuitika mabhanangana tinenge tichiatarisira saka ndozvatiri kutarisa panyaya yedutu iri mvura iri
vanhu vari munzvimbo idzo dzasvika mvura idzi ndezvipi zvavangaita vangaramba zvavo vari mudzimba dzavo here
tinokurudzira vanhu kuti vange vachiona mamiriro kunze emunzvimbo mavo mvura zhinji ikauya ngavange vachingwarira izvozvo zvakare kunyanya vaya vari munzvimbo dzinenge dzakati derere dzinonge dzichikwanisa kuzoita iye yatinoti flooding ngavakuende kunzvimbo dzinenge dzakati kwirire nekuti chatinoda upenyu hwevanhu saka tichikurudzira vanhu kuti veduwe tarisai mamiriro kunze nokunzwa nezvinenge zvichibva kune mapazi akawanda wanda akafanana neDepartment of Civil Protection nesuwo vemamiriro ekunze kuti zvamira sei nokuti tinoziva kuti panoita dutu rakadai so panowanika matambudziko akawanda zvokuti zvizhinji zvipfuyo zvinogona kukurwa saka tinenge tichikurudzira kuti kana mvura maona nzvimbo yenyu yaane mvura yakawanda kudai edzai kuenda kana kuzvikoro kana zvichikwanisika kune nzvimbo dzakakwirira kuti munge muchichengetedza upenyu hwenyu
dutu mupengo iri ringatarisirwa kunge riripo kwemazuva mangani
sekutaura kwandaita dutu mupengo iri rapinda muZimbabwe saka tiri kutarisa kuti simba rakanyanya kuwanda richange richiitika kubvira mausiku anhasi kusvika mangwana musi wechishanu musi wemugovera tinozoona kuti rinenge rafamba zvaka rabuda munyika zvokuti mvura inenge isina kuwanda zvakanyanyisa asi iyo nguva iyoyi yekubvira nhasi manheru kusvika zuva ramangwana tinokutarisira kuti pachange pachiitika zvakawanda kunyanyanyanya tichitarisa nemvura nemhepo inenge yakasimba zvakare nemafashamo anogona kunge achikonzera njodzi kuvanhu varugere mumaruva kana ivi kana imo mumaguta chaimo imomo vanogona kunge vachiona nhamo kubva kumvura inenge yakawandisa kudai ndosaka tiri kukurudzira chaizvo kuti veduwe tarisirai mamiriro ekunze kunzvimbo dzenyu munge muchikwanisa kunge muchizobva kunzvimbo dzakarereka dzamunoona kuti aiwa dzinogona kuita mvura yakawandisa dzinogona kukanganisa muenda panzvimbo dzakakwirira.